Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 24/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zezininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muimbi ane mukurumbira Oliver Mtukudzi anopiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Vanhu vanoti vachiri kushungurudzwa nekurohwa nemasoja muulawayo mushure memhirizhonga yakaitika munyika Svondo rapera. Masangano eCrisis in Zimbabwe Coalition nere Human Rights Watch anoti hachisi chokwadi chiri kuburitswa nemapepanhau ehurumende chekuti masangano aya ari kuda kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muimbi ane mukurumbira Oliver Mtukudzi apiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Mtukudzi apinda munhoroondo yenyika kuva muimbi wekutanga kupiwa ruremekedzo rwakadai nehurumende. Izvi zvinoreva kuti Mtukudzi achavigirwa kumarinda anovigwa magamba paNational Heroes Acre muHarare. Vanhu vakawanda kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vapinda mumunamato wekuyeuka upenyu hwaMtukudzi uyo akashaya muHarare nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga. Tichakupai nyaya iyi zvizere kubva kuna Godwin Mangundla. Vanhu vanoti vachiri kushungurudzwa nekurohwa nemasoja muBulawayo mushure memhirizhonga yakaitika munyika Svondo rapera. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kurohwa nemasoja kwakadai kwaburitswa pachena mudare ramagistrate muBulawayo nhasi apo vamwe varume vatatu vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vaine zvinodhaka. Vatatu ava vaudza dare kuti vaive vakamisa motokari yavo pane imwe nzvimbo mumusha unogara veruzhinji mumakokova nezuro mambakwedza ndokubva vavingwa nemasoja anechitsama akavabvunzurudza nezvenyaya yeshutdown. Vatatu ava vanoti mushure mekanguva vakazotanga kurohwa nemasoja aya ndokuzoendeswa kucentral police station uko vakanosiwa mumaoko emapurisa vachinzi vaive vabatwa vaine zvinodhaka. Vamwe vanistoli ava vakamirira vaLeon Ncube vanove mumwe wevatatu ava vati vatatu ava havafanirwe kutombotongwa mudare nekuti havana kusungwa nemapurisa sezvinofanirwa pamutemo vachitiwo mabatirwo avakaitwa anoratidza kuchorwa kwekodzero kwakaipisisa.
Ndokumirira mumwe wevasungwa andikati munhu akasungwa. He was captured by the members of the army because havana mapowers ekusunga. Vakatora vasungwa ivavo vachivarova, vakaenda navo kupolice station vachivarova pamberi pemapurisa. Zvinotoratidza kuti mutemo chaiwo chaiwo wedu muZimbabwe uri kutorasika chaizvo chaizvo. Tasvika mukoti tikataura mukoti kuti mabatirwo akaitwa vasungwa vedu haisiriyo nzira chaiyo chaiyo fara kuitira in terms of our constitution.
vamulweli wenkululeko Dube avo vari kumirira vaKelvin Dube navaCourage Mukandla vatsinirawo zvimwe chete mudare vakaita chikumbiro chekuti mapurisa aferefete nyaya iyi. Mutongi wedare vatinashe Tashaya vabvuma kuti kurohwa kunonzi kwakaitwa vatatu ava kunotyora kodzero dzavo, vakati nyaya inofanirwa kuferefetwa. Muchuchisi ounza kudare kwarore zvinenge zvawanikwa musi wa13 kukadzi usati wasvika. Mutongi wedare abvuma kuti vatatu ava vabvise mari yechibatiso yemadhora zana pamunhu mumwe chete kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Mutauriri wezapo vaipitule Maposa avo vati vakavanda sezvo vachiti vari kutsvagwa nemapurisa nemasoja vaudza Studio 7 kuti vari kunzwawo nyaya dzekushungurudzwa nekurohwa kwevanhu izvo vashora zvikuru.
Tiri kusangana nemareports akawanda chaizvo sebato rezapo sekuti pane vanhu vakawanda uye nzvimbo dzese dzenyika vari kurohwa nokusungwa nokushungurudzwa nemapurisa nevechiuto. Zvine zviri kuitika kunyanya munguva dzeusiku apo vanhu vari kuvengwa mudzimba vachishungurudzwa vari mudzimba imomo, kunyanya vechirume nevakomana vechidiki. Zvinhu zviri kunyanya kutinetsa nokutishungurudza sebato kuti chii chaizvo chiri kunyanyoitika nehurumende yedu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumasoja kana mapurisa panyaya iyi. Zvichakadaro, vaLament Ngwenya, rimwe remagweta ari kumirira vaCharles Thomas, avo vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva pamwe chete navaBernard Svanda yekuuraya mupurisa, vati vari kukwidza nyaya yechikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso kudare repamusoro reHigh Court mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vagari vekuAdha Transau vari kufara zvikuru nemutongo wabuda mudare repamusoro reHigh Court kunokwa mutare wokuti mhuri dzinodarika mazana masere dziripwe kutamiswa kwadzakaitiswa makore ane chitsama apfuura. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaIsaac Mzenda vaudza magweta anomirira vagari uye ehurumende kuti vawirirane pane zvinodiwa kuitwa. Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Environmental Law Association ZELA vaDarlington Chidarara vanoti mutongi abvumirana navo nerimwe gweta raimirira hurumende vaCaleb Mucheche kuti vagari varipwe kutamiswa kwavakaitwa kubva kwavaigara sekuimbiswa kwavakaitwa uye muripo uyu uvepo mushure meongororo inofanirwa kuitwa mwedzi mitatu isati yapfuura.
Tonzi iriko kuna vamwana vari kutonzi mangowa ari kuti kuna vamwana ungani compensation inogona kusvika kana kuma 200,000 chaiko. Saka information iriko kune vaidya mari. Saka tine 3 months dzekuti tikwanise kudii kupiwa judge kupiwa information iyoyo. Kana zvichizenge zvaregedza kuri kuti akudzosana kuti pai pamberi pematare.
Mugari wekuAdha Transau uye vari sachigaro weAdha Transau Relocated Development Trust vaDonald Mashaure vati vafara nemutongo wabuda nhasi sezvo uchipa chiedza kuvazhinji.
Zvabuda mudare nhasi izvi zvinotitifadze ngoti zvine a ray of hope. Tinofungidzira kuti zvinhu zvedu zvichadini zvichafamba ngokuti utongo hwavapo ngehwekuti mofsa yatobvumiwa. Vanoziva kuti mhosva vanaya vanofanira kuburitsa madhocuments acho and everything, then from there tinenge tiri pakanaka.
Mumwe mugari wekwachiyadzwa uye vari sachigaro weMarange Community Development Trust MCDT vaMarvin Mudiwa vatiwo yange iri garo ziva kuti vachahwina nyaya iyi kudare repamusoro.
Kubva kuna judge Watifadza nekuti judge ari kuona kuti nyaya dziripo, asi kungoti kwetakanga takaisa nyaya yedu vanhu vetakanga takataura kuti mumapapers ndo vanofanira kunga vari marespondents vakanga vasiwo. Saka nyaya iripo yaya kuti takufanira kuendesa mapapers edu erelocation ku Ministry of Local Government asi nyaya yedu ine chimiro nyaya yedu yatambirwa saka na izvozvo kwatiri tinoti tahwina nyaya ende takamboihwina futi ku court yekutanga payakanzi vanhu vanonga vari loketwa ava vanonga kudori loketwa panofanire kuti vanhu mapatizesa awirirane kuti compensation yakamira sei saka danho ratorwa nemutongo mamutare munomu idanho ranokosha idanho richatibatsira futi kuti kune ma relocations achaitwa futi tine nyaya dzekwa kusena vachade kuriloketwa saka iyoyo nyaya inotipe hwaro hwekuti taane pekutangira kuti kana munhu achida kuriloketwa chii chinofanira kuitwa compensation yacho inozodeterminawo sei saka danho iro riri tafara zvikuru.
Vamuchechi avo vange vakamirira hurumende mudare vati vanotarisira kuti panopera mwedzi mitatu vanenge vawirirana nyaya yemari inofanirwa kubhadharwa vagari ava. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Zvino zvichiri zvakaita manyama amire nerongo munyika sezvo vemapato anopikisa nevemasangano akazvimirira vari kupomera mauto mhosva yekuvaita akafira mberi, kuvabata chibharo, kuvasunga uye kupwanya dzimba dzavo. Izvi zviri kubudawo pane kunetsana kwakanyanya mubato reZANU-PF, vamwe vachiti vanoda kuti paitwe nhaurirano neMDC asi vamwe vachitsigirwa nevemauto zvikuru vari musangano reJoint Operation Command vachiti hapana nhaurirano dzinofanira kuitwa. Masangano akawanda ekunze nemunyika ari kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe uye vakawanda vanoti ve SADC, AU neUnited Nations vanofanirwa kupindira munyika musati madeuka ropa rakawanda. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata muzvare Maureen Kademaunga, nengo yeNational Executive yeMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa uye vaGilbert Mponda, nengo yeZANU-PF vakakwikwidza kuWarren Park. Vatanga nekubvunza vaMuponda kuti zvinhu zvakamira sei.
Zvinhu izvozvi Blessing tikangoti zvinhu zvakugadzikana. Takamboita karuzvaru zvakakitika over the last week up. Asi izvozvi zvinhu zvakugadzikana, vanhu vakunonga kuda kuti tidzoka kumabasa, makambani akuvhura, transport inenge yakufamba zviri normal, zvinenge zvaregular.
Muzvari Kademaunga, ndo zvamuri kuonawo here?
Ini ndingati zviri kuitika panguva ino ndezvekuti vamunanga kwavakadzoka sekunzwa kwamakaita vachibva kumisangano yavanga vaenda kusanganisira musangano World Economic Forum kudhapo kwavasina kutozosvika. Vachidzoka kuno manyorero avakaita ivo vachitaura vaiti vari kumhanya kuuya kunogadzirisa zvinhu, asi kusvika pari zvino kubva zvavakauya munyika vamunanga kwavakanyarira kuti mwii havana munhu wavati vataura naye. Saka hatizivi kuti kugadzirisa kwacho vari kugadzirisa vari kuumba kwavo here, vane vanhu vavanosangana navo vachigadzirisa here, kana kuti vari kuzvishandisa sei. Vane mashoko avakanyora akati wandei vasati vasvika muno muZimbabwe anosanganisira ekuti vaitiwo vanoda kuti vaitwe kutauriranwa pakati pevana veZimbabwe asi vasvika muno havana kuzodzira vadzokorora mashoko ewo zvakare. Chatiri kuona zviri kuitika ndezvekuti vanhu vakanga vachitorwa nemapurisa nemauto nevamwewo vatikati mapoka anenge akanga achigadzirwa nebato rezanup f akangachifamba evana vechidiki kana vanhu vechidiki vakanga achirova vabereki mudzimba. Mapoka iwayo haana munhu aamisa, vari kuramba vachirova vanhu mudzimba, vari kupindira vanhu, vari kupisa.
Vamuponda.
Ipapo I think zviri kuitika muzvare apa vane pavasiri kunyatsotaura havo chokwadi, nekuti vanhu vakasungwa vari kuenda kumatare, vari kuzikana kuti vakasungwa, and iwo maMP acho vanga vachibuda vanga vasungwa vacho vanga vachitaura kuti isusu tatakapromiswa masenzi nekeshi ma$100 kana tikapisa zvinhu tikaluta tikabhuloka marodzi takapromiswa nananingi. Ndo saka vamwe vavakuru veMDC vakazobatwa, nekuti pane vanenge vaimplicatewa mazita avo abuda mukuferefeta kunenge kuchiita nyaya yekuti aiwa imi manga matumwa nani, chikafu muri kupiwa nani, mari dzepetro dzekuti mudhiraivhe muri kudziwana kupi, kwamava masvika makasvitswa nani, imo mukuferefeta muri kubvamazobuda mamwe mazita evamwe vakuru veMDC vamwe vari kuzonzi vakabatwa. Zvakashata zvinenge zvichiitika, and MDC kana iri bato rinoda kutonga nyika ngarive rinoprotekta Zimbabwe nekuprotekta peace and tranquility iri muZimbabwe, kwete zvokuti imi mungati nyika yekwarare fest kuti muitonge. Vanhu vemdc vamudoba vari kurasika.
Regai titi muzvare Kadema ungapindurai tinzwe zviri kutaurwa navamuponda.
Maita basa ndisingapopota zvangu kana kuza izivi, nekuti inyaya yekuvaka nyika haisi nyaya yemakakatanwa. Navamuponda ndechekuti vanhu vazhinji vavari kutaura vari muusungwa izvezvi vakarohwa zvakanyanyisa nemapurisa, vakatyoka mapondo, vakamavanga asingaite. Tine vamwe vakaenda chokwadi kuchitumbudza Major Street Court vakanga vachirepresentwa navazobikana, vakarambidzwa kuti vataure nyaya yekuti vakanga vabatwa sei vari muchitorongo kusvika ivo vamira segweta ravo kuti aiwa vanhu ava vakakuvadzwa, nyaya yavo inofanira kutinzwiswa muna mudare rezimhosva, kureva kuti vanhu vari kumbunyikidzwa. Saka nyaya dzinotaurwa nemunhu anenge ambunyikidzwa zvinhu zvinozivikanwa izvi through research dzabva nemakore nemakore, munhu anenge amutikidzwa evidence yaanopa haisi yekuti ingatambirwe. Tonotaura futi
regai timboti vamuponda vapinde. Vamuponda, sei mauto ari mudzimba dzevanhu?
Polisi yakatanga kupiswa, hasi mauza kuti kubulawayo kwemutumbanoko pane mupurisa akatemwa nematombo akapiswa ari mupenyu nevanhu ivava. Pambudzi apo pane mapurisa angaine futi ari 4 vakasvikirwa pakapiswa patoget iyoyo, mapurisa akatorwa futi. Kune police station 2 or 3 dzakaita overrun dzikapiswa, mapurisa achitizwa achichitandaniswa. Violence yacho yanga yatodarika level kuti mapurisa ega angazvikurira.
Regai titi vapinde muzvare Kadema Onga tipedze chirongwa chedu chinenge chatirebese. Muzvare Kadema Onga, vamuponda vari kutivo masoja akazopindira nekuti mapurisa anga akundwa.
Mapurisa ari pache zvavo anokwanisa kubata nyaya, kana vachisakwanisa zvinoresaka sei tiri kutodisintegreta. Kana tiine mapurisa ari able anokwanisa kucontaina situation, masoja ngaadzokere nepfuti dzavo kumabharaki.
Muzvare Maureen Kadema Onga, nhengo yeNational Executive yeMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Manzwawo zvakare kubva kuna vaGilbert Muponda, nhengo yeZANU-PF vakakwikwidza kuWarren Park. Vaviri ava vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vemakereke vanoti nyaya yenhaurirano maererano nezvematongerwo enyika haisi yevemapato ezvematongerwo enyika chete, asi kuti ndeyemunhu wese ane chekuita neZimbabwe. Kunyangwe hazvo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vazivisa kuti vamunangagwa havana kutaura mashoko ekuti vari kuda kutanga nhaurirano idzi. Bishop Anselimo Magaya veZimbabwe Divine Destiny Network vaudza Studio 7 kuti pasvika nyaya iyi pave kuda kuti vanhu vagone kutaurirana kuti nyika ibude mumatope mairi. Taita hurukuro naBishop Magaya kuti tinzwe pamire vemakereke.
National dialogue inyaya yatisingagoni kunzvenga kana Zimbabwe ichizovambutswa kubva mumatope airiko zvino kusvika nyika yechipikirwa yanofanira kuva. Tichitarira nhoroondo yenyika dzakawanda wanda, hapana kurwisana, kunogumira mukurwisana. Nemamashoko, hapana hondo inohwinwa ichirwiwa neputi zvoga. Iyo liberation struggle yedu iyi payakaitika pakaitwa ceasefire, vanhu vatatsurana vakazongogara pasi vakakurukura kuti zvingafamba sei munyika yeZimbabwe.
Ivo vezvematongerwo enyika vachitaura-taurawo maonero avo nemafungiro avo, munoona zviri nyore zvakadii kuvagadzika patafura imwe chete?
Hazvisi nyore, ndava ivavo vanenge vachizvirova madundundu vese vachiona sokuti ndivo vakafanirwa kunge vachidetemina nyaya yachona. Asi tinofanira kuramba tichingovaratidza kuti hakuna zveimwe nzira yatingakwanisa kubuda munyaya iyi. Asi ndinofunga kuti zvimwe zvinhu zvinokwaniswa kuitwa kuita kuti zvimanikidze, kumanikidza ivava vatungamiriri ava mastay away asingagumi kusvikira vagwadama. Ndava ikodzero yedu yokuti tishandise mutovo usiri violent kumanikidza hurumende zvinhu zvainotemerwa nemutemo kuti iite.
Ruoko rwenyu sekereke yaMwari munoonawo ruchipinda nepapi?
Ruoko rwedu kana kuti nezuve redu zvapatinofanira kupinda napo, chokutanga tinofanira kuziva kuti isusu varanda vaMwari tiri varanda vaMwari. Tinomirira Mwari kupfuura maorganizations atinobva. Saka tinofanira kutaurira mundangariro waMwari kune zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Tinofanira kutsiura vatungamiri venyika yeZimbabwe, ndivo vaondomora ikonomi yenyika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano remakereke reZimbabwe Divine Destiny Network, Bishop Anselimo Magaya, vachitaura parunare vari kuHarare. Tochidzokera kunyaya yatakupai yerufu rwaOliver Mutukudzi. Tinzwei kuna Godwin Mangondla.
Vaimbi vakawanda kusanganisira Thomas Mapfumo, Zex Manatsa, Alec Macheso, Nicholas Zakaria, Pikika Samba, Mechanic Manyeruke na Nicholas Zakaria ndevamwe vapinda mumunamato wekupemberera upenyu hwaMutukudzi nhasi kumba kwake kuNorton. Vachitaura pamunamato waitwa pamba paMutukudzi kuNorton nhasi, vachamisa vati apo vemapato ezvematongerwo enyika vachiparadzanisa vanhu, vaimbi vakaita savaMutukudzi vanobatanidza vanhu nenziyo dzavo, vatenda Mutukudzi nebasa raakaita uye vati akabata basa guru mukubatanidza vanhu munyika.
Ndava matongerwo enyika tinoparadzanisa vanhu, ava ndo vanobatanidza vanhu. Havaimbiri mapatwa, vanoimbira nyika. Havaimbiri munhu, vanoimbira vanhu. Havanyonganisi, vanobatanidza. Saka varume, ini chanda kushedzera itribute yangu kuna vaMutukudzi nebasa ravakabata. Basa rekubatanidza nyika, basa rekutukudza, kusumudzira rudzi rwedu. Ukaenda America vaTrump vanoziva kuti kune muimbi ane mukurumbira kuZimbabwe.
Mumwe muimbi ane zera naTuku Zex Manatsa audza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaika kwaMutukudzi, uye iye nevamwe vake vakaita saThomas Mapfumo vachaendesa mberi basa rasiyiwa naTuku.
Zvinorwadza kuzira rangu takatanga tose tikashanda pamwe chete, ndinakatanga naMutukudzi akaya kumba kwangu asina zvinhu. Tikafamba tese mumashows dzimuuza kuti zvinhu zvinoitwa so.
Thomas Mapfumo uyo akashandawo naMutukudzi ari muchikwata cheWagon Wheels ati arasikirwa zvikuru nekushaya kwaMutukudzi, uye anofara nebasa raakaita panguva yake.
Kana tiri vanhu vanowirirana, ende anga ari murwi wehondo, zvino ndasiyiwa ndandega, unoona. Saka nechisuo chikuru zvekuti tarasikirwa ani ndarasikirwa chete Zimbabwe yese yarasikirwa.
Basi rinoona nezvemutambo reNational Arts Council pamwe nemumiriri wenzvimbo yaaigara yeNorton muNational Assembly vaTemba Muliswa vakatonyorera kuhurumende kuti mutukudzi apiwe ruremekedzo rwegamba renyika kuti avigwe paNational Heroes Acre. Hurumende yatambira chikumbiro ichi. Mutukudzi anotarisirwa kuvigwa nemusi wesvondo ashaya ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu uye asiya mudzimai Dezi, vana nevazukuru. Ndakamira Studio 7 kuNorton, ndini Godwin Mangusha.
Tanga tichinzwa kuna Godwin Mangondla achititsanangurira zviri kuitika pamusoro perufu rwa Oliver Mutukudzi. Oliver Mutukudzi apiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Mutukudzi apinda munhoroondo yenyika kuva muimbi wekutanga kupiwa ruremekedzo rwakadai nehurumende. Izvi zvinoreva kuti achavigirwa kumarinda anovigwa magamba paNational Heroes Acre muHarare. Vanhu vakawanda kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vapinda mumunamato wekuyeuka upenyu hwaMutukudzi uyo akashaya muHarare nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Muimbi ane mukurumbira Oliver Mutukudzi anopiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Vanhu vanoti vachiri kushungurudzwa nekurohwa nemasoja muBulawayo mushure memhirizhonga yakaitika munyika svondo rakapera. Masangano ye Crisis in Zimbabwe Coalition ine Human Rights Watch anoti hachisi chokwadi chiri kuburitswa nemapepa nawo ehurumende kuti masangano aya ari kuda kupidigura hurumende yava munangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Vainesu zvakare anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyaye muina Chris Gande achikupai chirongwa chendevele.
Soko isika tisenda baku vi